A very good evening, Zimbabwe. This is the Diaspora Forum coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington on Wednesday, April the 24th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahoye.
And I'm Thungameli Nkomo.
Welcome to the program. If you're just joining us tonight on the program, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's appealing to Zimbabweans in the diaspora to return home and rebuild the country. But you can also call in and say whatever you want on whatever subject. Today we have an open mic.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also streaming live on all our Facebook platforms, VOA Live Talk at VOA Ndebele and VOA Shona. So if you haven't liked our pages yet, please like us. And you can also join us on our websites, www.voashona and www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa has appealed to Zimbabweans in the diaspora to return home and help rebuild the country's collapsing economy. Delivering his independence message last week, Mr. Mnangagwa said his government had initiated reforms that he said should be able to entice those in the diaspora.
But the question, Ntunga, is what these reforms are, and are they good enough to lure millions of Zimbabweans dotted across the world right now?
That's what we are all about tonight. Iloge utaba hesi ngalo lamhlanje utaba lwamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa yena osecele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Kubanazi penduke zize ephathisa emzameni yokuvuselela umnotho. Uthi inguquko esilethwe nguhulumende wakhe yanele ukuhuka abasemazweni laba ukuthi hayi baphenduke impela baze kuba ingxenye yemizamo yokuvuselela umnotho wona oqhubeka usadalala. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi igambe yiphi ke limizamo ubaba Mnangagwa akhuluma ngayiphi inguquko uMnangagwa akhuluma ngayo athi isenziwe ngohulumende wakhe elakho ke ukuhuga abasemazweni laba. Siyalivumela njalo balalela ukubana nxa kukhona ofuna ukukhuluma ngakho ongayisikho okuphathelane lamazwi kaMnangagwa uwamukelekile. Ukutsho yiloba yini siyakuvumela lamhlanje.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi paDiaspora Forum apo tinotarisa zviri kuitika kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose zviri mudiaspora. Tiri kutarisa isu nhau yakataurwa naPresident kana kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa apo vakati ivo vari kukumbira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvidzoke kumusha kuti vabatsire ivo kuvaka nyika. Asi vazhinji vanobvunza ivo kuti pane gadziriswa here, pane mitemo iripo here ichaita kuti tione zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvachose zvichidzokera kumusha. Nhasi zvakare izuva rekuti mutaure zvamungada kutaura nezvazvo vari kumarimuka kana vari munyika pari zvino. Tambokurukura nemi munguva yapfuura, vazhinji vanyora vari kutaura zvavari kuda kuti titaure nezvazvo, asi tichange tiri kuverenga zvamuri kutaura uyezve tichange tichikumbira kuti mupinde muchirongwa. Kana muchinge muchipinda muchirongwa, mubva manyora code number yekwamuri nenhamba dzenyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakukufonerai. Asi kune avo vakateerera pari zvino idzai matitaura kuti munoona sei kurudziro iri kutaurwa navamunangagwa iyi. Imi mukawana mukana munokwanisa kuwana muchidzokera here kumusha pari zvino nemamiriro akaita zvino kana kuti munofunga chii? Ntunga rega ndibva ndachingamidza vamwe vari palive feed yedu pari zvino paVOA Show. Natina William Shavai ari kuti I'm watching you from Botswana. Brian Garika yanzi ndiri mucapital city muno muHarare tinokuchingamidzai. Courtney Mepi Courtney yanzi simavi ndeipi. Dennis Denard Madzimure ari kuti ari kupolokwane. Courtney Mepi Courtney yanzi todzoka kune mari here please ndifonerei. Vachibva vaisa ivo chi namba dzavo anzi tuda kunyatsoziva kuti ntunga tikadzokera kumusha uku kune mari here nekuti vari kumusha pari zvino vari kuchema chema pamusoro pezvavari kuti ivo zvisiri kufamba zvakanaka.
Yebo kunjalo Mavelasa, and we have our first guest on the line, and that's Ngabutoma Bena of the organization Zimbabwe Community in South Africa. Mr. Mabena, good evening and welcome.
Evening to you and evening to students.
Thank you. President Mnangagwa says that you guys should come back home and help in the process of rebuilding the country, especially the economy, looking at what's going on. What's your take on that?
His call was not thought out. He simply made the call without thinking on what his call meant, because he needed first to understand the challenges, the economic challenges in Zimbabwe, what causes the economic challenges. The economic challenges in Zimbabwe are basically around the question of the currency question, which is unresolved up to now. We've been using a multi-currency regime. We moved from there. We then introduced in 2016 the bond note. We then now introduced the RRTGs, and it is not working out. We've been saying that because we have the majority of the working people are in South Africa and in other countries, we do not see any reason why we should not use the rand as a currency of reference. We are not calling on Zimbabwe to join the currency union, because it requires the rand union, so to speak, because there are legal issues that are needed to be resolved around that. But you are already, since 2009, using the rand as part of the multi-currency regime in the basket. So it's a question of making the rand as a currency of reference to ease the liquidity crisis that is in Zimbabwe. It would be easier for people who are sending their money home for their relatives to buy in shops, buying in rents, for workers to be paid in rents and so forth. That in the immediate will bring some stability in our view. So we think that instead of him making a call for the diaspora, he should actually be saying, how do we resolve the issue of the currency as an immediate issue in Zimbabwe? And then secondly, then in the short term, is to say, how then do we begin to organize production so that the production on the farm and then the industry will begin to pitch that. Once that happens, and these conditions, once we create those conditions in Zimbabwe, people then decide in the diaspora whether they want to go back to Zimbabwe or not. But there's no one currently who would want to go to a country where they don't even know whether if they put their money in the bank, they're going to get their money. Over the Easter weekend, we've had complaints where people couldn't access their money in the bank, and people will not really leave diaspora to such kind of a life in Zimbabwe.
Manyamazwi Mabena uthi wena inguquko ubaba Mnangagwa akhuluma ngayo athi uhulumende wakhe useyilethile elakho ukulihugu kubana libuyele ekhaya, uthi wena kaliboni leyo nguquko.
Kambe ngubani ozachiya isinkwa se-R15 e-Hilbro siyathenga isinkwa nge-R50 eZimbabwe? Akekho umuntu ongakwenza lokhu ulaye ekhanda, mhlawumbe yabe kyalo kukhona ongahambi kuhle. Into yakhona u-Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe kumele balungise njengoba sisisho indaba yemali, yiphi imali esebenzayo eZimbabwe. Abantu bengahlupheki ukuthola imali emabhanga. Engavela alungise ngoba kasikaze sizwe thina ukuthi kulabasebenzi abalayo ukuthi baholiswe ngamarandi. Ungahamba eplant, uzathola ukuthi eplant abantu bazisebenzisela amarandi, bathenga ngamarandi ezitolo zeplant, abalahlupho. Abantu abasebenza ukuholisa inkomo bebagcina imizi baholiswa ngamarandi abakade bawawani. Nxa sonke eZimbabwe, ilizwe leZimbabwe, abasebenzi bonke kuthe selihola ngamarandi, izinto sezithengwa ngamarandi, ama-prices, abantu bangeke bakwani. Khona lokho kuzakwenza ukuthi kube lobubelo endabeni yezimali. Engavele enze njalo, kube sekuthiwa manje-ke ukuvuselela umnotho ikakhulu endabeni zokulima ku-farming ukuthi kube le-production. Kungaba le-production, ama-factory ayaqala ukuthi avuleke. Angaqala ukuvuleka, abantu abasebenza kokhothama, abantu abaku-informal sector abasekhaya sebengena emsebenzini. Nxa abantu bethiwa ngapha eGoli lakwamanye amazwe, bethola abantu bayasebenza, sebengani bathola bahola imali ayifana nalokuthi umuntu nxa esebenza eGoli ayihole ngoba ehola ngamarandi. Yikho kungenza ukuthi umuntu abesesithi kunokuthi ngibhadale irenti lapha e-Ebro, ngibhadale irenti kobulawayo, ngibuye futhi ngisupporte umuzi wangakithi eCholocho sokusiba lukhuni, ngonzele ngisebenze kobulawayo ngoba imali engizoyithola kobulawayo yimali efana nale mali engizoyithola eGoli ngoba ngiyabehola lamarandi. Lokuya kobulawayo ingaba ngaphansi kancane iholo, kodwa nxa usuhlala phansi futhi ukuba le mizi emithathu kungangcono ngiye kobulawayo nikhangele imizi emibili kuphela. So yikho uEmmerson Mnangagwa okumele akwenze. Lokho kuthethe abantu ababuya ekhaya engalungisi, abantu bezokwenzani ekhaya. Abantu bevele lakhathesi baningi abasuka ekhaya ngendlela umnotho ongakhona longatholakali umsebenzi besiza lapha eGoli. Uzabiza njani bengikhona befika ngapha eGoli ndola kwamanye amazwe ukuthi buyelani ekhaya kungela lutho?
Mhm, siyabonga. Babu Mapena qhubeka ubambile kona postate abalaleli Marvelous.
Ndirikunzwa kuti tine mutereri uye zvetine munyarikani wedu wokutanga asi tichamboenda kune mutereri. Hello caller.
Hello, Marvelous.
Yeah, tokutanga tataura na caller tosaura na mukoma tinashe. Makadi yenyu caller.
Tinofara kana muchifara kuti temave.
Aiwa, tiri wadi tirikutaura nemi muri kupi uye zvetipe upfungwa dzenyu.
Ndiri kuno ku South Africa ku Durban.
Tiri
kuzvizwa zvavo zviri kutaurwa naMnangagwa kuti ava vanhu ngavauye vainvesite kumusha. Unouya uine mari wogadzira business handizvo. Wagadzira business, business richada mari kuti rirambe richirana, wobva washayiwa mari iyayi. Wabroka, wadzoka futi pasquare zero. Zvinenge zvichazoshanda papi? Kusimudzira nyika kwacho kunenge koshayiwa basa. Kuti uende kumahofisi kuti uvhure business zvinotora nguva yakareba. Unojambiswa kubva kuofisi iyi uchienda kuofisi iyi, uchibva kuofisi iyi uchienda kuofisi, hapana chiri kufamba. Kusvika newo watoora mwoyo, wotoona kutoti hano zvinani kuti ndidzokere futi kwanani. Saka kusimudzirana kwacho kunenge kunonetsa. Ngatibudirane pachena kuti zvinhu zvinofambiswa so, kwete kuti apa munotaura neimwe nzira. Besides pasisina vamwe movha maakutaura zvezvakasiyana, saka hazvandioni zvichifamba.
Dai zvanga zvichibvira muchibvunzwa kuti muzowanikwa muchidzokera kumusha ndezvipi zvamungade kuona zvichisandurwa munyika?
Right, chinhu chatoda kutanga kuti chitange kusandurwa ndezvekuti zvinhu zviitwe pachena. Handizvo kuti business lese kana ndiri kuda kuita business retransport, umwe asataurirwa kuzi aiwa mabhazi achapinda free duty zvatisikazivi. Then wozongoona mabhazi aakupinda, mutemo unongoiswa for a short period. Vaivaya vakataurirwa secret meeting kuti aiwa tichaisa mutemo wekuti mabhazi achapinda free duty, wozongoona mabhazi aakupinda aakupinda. Iwo paunoda uzoti uzopinda uzowata, mutemo uya watovhara. Handi mazvoona? Saka tibudirane pachena, tisahwandirana, ndokuti zvinhu zviende. Kana paine patadzwa, hazvinei kuti une pozisheni ipi muhurumende, bvuma kuti ndatadza pakati.
ndokuti nyika iende kumberi.
Aiwa.
Ndatadza kubvuma pandakanganisa kuti ndatadza ngondoti ndiri mukuru handioni zvichifamba. Nyeperano. Mm-hmm.
Aiwa, mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda.
Mhm, bye-bye. Regai tiende kune mukoma atinashe muripo here panhare. Hello. Mukoma tinashe muripo here panhare.
Ndiripo.
Ehe, aiwa tiri wadi, mungatitsana ngururo kuti muri kupi uyezve imi munoita basa ripi?
All right. Masita zvenyu nemukana. Ini ndiri kuFlorida muno muUnited States of America. Ndiri agricultural economist by profession. Ndichishandira kuti muno muita research, agricultural research for organization muno muAmerica.
Muri paiko foni iri kumboita ichienda enda.
All right. Mirai ndi dzise maearphones.
Ehe, nokuti hatichakunzwai because isusu kana tiri kutotadza kunzwai then vamwe havazokunzwai.
Hello?
Ya, nani manje.
All right. So ndanga ndichiti ndiri agricultural economist by profession.
Mm-hmm.
Ndakadzidza kuZimbabwe Midland State University. Nda muno muAmerica ndiri kushanda seagricultural research assistant.
Mm-hmm.
Ndiri muno muFlorida, ya.
Manzwa chikumbiro chavamunangagwa kuti hanzi dzokai kumba mugadzirise mataura emi kuti muri kuita zvekutsvaga unyanzvi panyaya dzezvekurima nezvimwewo. Munoona sei kurudziro yavo?
Kurudziro yavo yakanaka. Asi dambudziko ratinaro isu semaZimbabweans nderekuti pane zvinhu zvandanyora pano zvinokwana kuita 6 zvandinofunga kuti zvindizvozvo zvikakwanisa kuadreswa.
Mm-hmm.
Chotangira ipapo.
Taura itinzwi.
Chotanga chinofanira kugadziriswa munyika yeZimbabwe ipolitical legitimacy.
Mm-hmm.
Right. Kuti tizive kuti isusu politics dzedu dzakamira sei ende tinofanira kunge tine respect yevanhu nezvido zvevanhu munyika kuti vanhu kana vavhota whether vadyiwa kana kuti vahwina zvinhu ndazvoende pazvakanaka.
Mm-hmm.
Choita legitimacy panyaya dzematongerwo enyika so that dzimwe nyika dzokwanisa kudyidzana nesu zvakanaka. Chechipiri ndechekuti isusu kuti tidzoke kumusha kunofanira kuita restoration of rule of law. Constitution must be the supreme law of the land.
Mm-hmm.
Kwete kuti vanhu nepolitics bureau vanogara pasi vokure vouta kukura musoro kudarika popo constitution kuti masoja anongotumirwa mustreet vonouraya vanhu for a point kwayari yekuda kungotsvaga kunondedzera opposition. That is not acceptable. Ndati itei kuti nyika itongwe neconstitution kwete kutongwa nechitoro.
Mm-hmm.
Chopinda panyaya yemainvestor confidence. Isusu tinoda ndakaona vhidhiyo rapurezidendi wekuBotswana vachiadresa vamasai vachiadresa vana Strive Masiwa vachitaura kuti kuno kumukauya kuzvesa kuno kuBotswana.
Mm-hmm.
Munokwanisa ukaisa mari yako mubhenki nhasi kana ukada kuzoitora next month. Your deposit is guaranteed and it's safe. But kuZimbabwe ukaita business kuno kana kuti anyone anda kuita business muZimbabwe anogona kungopfuma achinzi business rara obet mpofu. Saka that why should we come back there? Tinoya totambura ikokoko kuno kuti tiri kushanda because kunoko hakunakidze kushanda kunyika dzevamwe.
Asi
kuti ndiuye kuzoshanda kuZimbabwe ndiuye ndopuwa 500 RTGS. Iye Munangagwa chaiye pachazvake akataura paTV musuno achitaura kuti mari yana Trump mayusa chaiye unoti maRTGS, which means he accepts that maRTGS haisi mari, but here he is forcing the people, he is raping the people achisi mari. So that we why should we come there? Because iye ndaatoite. Then the other thing kuno kuti tiri kuda diaspora vote. Hello?
Aiwa, taura yenyu.
Alright, tiri kuda diaspora vote. Kana isusu tichinzi tiri maZimbabwe vachititarisawo semaZimbabwe tinofanira kunge tichikwanisa kuvhota tichidecidewo fate yenyika yedu, kwete kuti vanoda kuzoti kana vakuda kuti madiaspora remittance diaspora dzokai kumba. It's true that over 5 million professionals have left the country and vanhu vakabuda muZimbabwe ndovanhu vanofanira kunge vachivaka Zimbabwe, but havakwanisi kudzoka kuzovaka Zimbabwe nenyaya yeutongi huriko hweZANUPF. That is the worst thing chiri kuexist Zimbabwe. That's terrorism riri kuexista muZimbabwe iri kuenda unpunished yekuve ZANUPF ichitonga Zimbabwe. Then the other thing inyaya human rights abuses are kuitika munyika and monitored and people are being abused in the state apparatus for their political feelings. Isusu kuti tive kuno kuti kuno ku America inini personally I ran away ndaida kuurawa nemasoja ndakavingwa ndipamba pedu kakasinda peri nemasoja vachida kundiuraya kuti varase kwa kwa mhenu vada kundiuraya kana vada kundirova kana vada kuti say I don't know. Indo I assume kuti vada kundiuraya nekuti vakauraya vamwe tichiona enda hapana zvavakaitwa. And you want me to come back kunyika iko, what guarantee do I have yekuti ndikadzoka ku Zimbabwe inini upenyu hwangu huri safe? What guarantee do I have kuti nini ndikadzoka ku Zimbabwe ndichashandisa education yangu kuti ndirarame? What guarantee do I have kuti ndikadzoka ku Zimbabwe ndikavota kodzero dzangu dzicharemekedzwa? What guarantee do I have kuti vana vangu inini vacha akarwara achaenda kuparire nyato kwachinowana mishonga yekurapa? You see, so all those things isusu kuti tiuye ku Zimbabwe, we can come there. Vanhu vanouya ku Zimbabwe mukatasa 2009 pa vanhu vakangogadzira nyika within 6 months Zimbabwe yakanga yakutooneka. So it's not a matter yekuti vanhu vanouya ikoko kungo yakariba sei, vanhu vakangouya chete zvinhu zvikagadziriswa nyaya yemitemo zvandataura izvi, pakagadziriswa rule of law, investor confidence, political stability necurrency, nyaya yecurrency. What type of a country is it inoita central bank isina currency? In the modern history, hakuna nyika yakadaro. It's said that we have inherited a system of dictatorship kubva kuna vamugabe, and it's going to destroy our country, it's going to destroy our future. And vamunangagwa ngavanzwisise kuti vanhu vanoda kudzoka ku Zimbabwe, but ivo vamunangagwa ndivo the terrorists vanofanira ku
regai timbokubatsai ipapo muromo wanzvadzi hatidedu kunyombana. Kunyangwe tinoziva kuti vanhu vakawanda vane hasha zvechokwadi nemamiriro akaita zvinhu, asi ngatingotauraiwo tichiremekedzana kusvikawo tazoona kuti pane zvichasanduka here. Mombobata makadaro nekuti tine muteereri, chadzoka kwamuri nekuti mimi muri guest pano, gara henyu ipapa, tiri kudzoka kwamuri. Hello caller. Ndimukomatunga vandinavo. Kana muda kutaura namukomatunga vanotaura futi, taurai navo futi. Nodabvira kuti hara tikotaura. Mutunga, tora mukoma wada kutaura nema.
Ndeve mukoma.
Okay. Aiwa, pakanaka, ndinotenda hangu kana makasimba. Muri kutaura nama nanda kuSouth Africa.
Kodzero
ya President Mnangagwa yakanakisa zvikuru, asi ndinemwe mibvunzo hangu yandoda kuti ndibvunze kuvateereri nevachazoda kuzokurukura mukunge ndataura. Kodzero yakadai yakanaka, ndingangoti ini ndakasa kuno South Africa kumaearly 2000s. Ndisingosvika kunoko ndakaita mhanza, handina kunyanya kuva nedambudziko rakanyanya nenhau dzepasi. Yakasikoshanda ndokuchitanga kuyambuka ndichienda kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisira Zambia. But panguva iyoyo ndakadzidza zvakawanda mukufamba kwandaita. Ndoda kutaura hangu kuZambia kwandakadzidza ndichiona zvaiitika. Vanhu vomuZambia mari yavo kwacha zvochiwa yakamboita panguva yakaomara zvamunoziva kana vanozviziva. Asi ndaiona panguva yandakange ndakuendawo ikoko, kwacha ravo vairida nyange rakanga risina basi. Vakaramba vachiri sapota zvikuru, vainyaka kwakabata dhora US dhora, nyaka kwakada kuchinja, but kwacha ravo vanga vachirida kuriona. Saka indanga ndida hangu kuti kuhurumende yedu, kudai nyange mari yedu isina simba, hatiisapote iyo yacho iripo kuti irambe iripo, nyange tichishandisa dzimwe mari. Zvimwe zvinhu ndanga zvitarisa ndezvekuti I think our government discuss with the government of South Africa kuti currently vafane kushandisa zvavo ranzi maranzi aya kuti akwanise kubatsira pane vanenge vaendawo kumusha vachida kunoita mabasa avo akasiyana-siyana, vakwanise kuti mari iyoyo inenge iripo. Zvichibvira mukuti kune avo vanenge vachidzivane mainternational account possible kuti anenge ane account yake kuno South Africa anoita business, achiedozva kuti achaenda achinoupidhoa mari yake. Chekupedzisira kana kuti ndingangoti point yechishanda pano kupedzisira, maZimbabweans vedu vei hatisati tatambura. Kana tahotambura, tichavaka nyika yedu tine mwoyo wokuda. ngati mbosiyai pari una zvataura mbenezura akati ina handisiri wepolitics asi zvandinechuvira ndezvokuti ngati mboisai politics parutivi tiwane kubatsina mukati menyika medu tivake nyika yedu nekuti hatina imwe nyika yechipiri kunze kwezimbabwe nese ese tinotaura zvichida izvi tiri kucomfort zone mhama dzedu dziri kumusha avo vasina pokuti vanokwanisa kuwana kuti vano mari inotombobishaiko kana yekuenda kuchigayo chaiko inoshaiko ngatirangarirei izvozvo kuti patinei tichipa makomenzi akafanana naiwayo vanhu vari kumusha vanowanei pamusoro pemakomenzi edu pundudzo yavanowana inongobudikidza nokuti isu kana tikabatana nokusapotera mukati menyika medu politics dzinochinja tiri murod dzichifambidzana tiri mugoro rimwe chete hapana chinoramba kuchinja mukati menyika vanhu vakabatana basi tikangoramba tichingotaura kuti zvakati mubvunzo ndakaubvunza mavhiki anokwana kuita matanhatu ndakabvunza ndichiti 2023 kukandu zanupiyo rikawina munoti kudii tikarambe tichitaura matauriro iwayo ngatifunge izvi kumberi tichitarisa nekumashure kwatinobva the only alternative as of now is to support our country takabatana tichiedza kuti zvozvokutizvitibatiatheametime tichikurudzirawo vatungamiriri venyika dzedu kuti aiwa itai kuti pave nesecurity itai kuti pave neenvironment iri safe inoita kuti munhu auya akwanise kufurwa nemhepo yakanaka asingatyiri kuti mangwana kunoka kune zvakati itai kuti munyika mune nerusunuko rwakuda zvese izvozvo zvinongoitika pedzi kana takabatana tichifambidzana negwara rimwe chete izvi zimbabwe of this what we are talking about this kind of language handioni handioni tichimboira kana kuti vanzanzi kwatinongoenda kuramba tichinetekara nekunetekara nekunetekara and the reaction of markets usually vanotarisa nezvemamarkets pastock exchange zvinofambiranawo futi neleadership zvimwe zvinhu zvandanga ndichitofunga izvi zvinditaura manemipa avahanzanzi ngatingoregai kuva nemaministers okuti kana vaapoindiwa mungonogara kumahofisi tivavona after 5 years vaakuya kukambera mucharangari yavahanzvanzi kuti makuru apfuura muzimbabwe wenezde yaitorwa sesport day ndichiri kuzvirangarira
asi pane vamwewo vari kuti vamanhanda imbobatsai makadaro
vanenguva rekuti maministers vanombobudawo vachienda kuvanhu vachinotaura nevanhu vavanomiririra vachitaura maprograms avo avanoita mugavhenmendi vanhu vachibvunza zvinovatambudza vachinzwa kuti maministers ari kuti kudini ngavapararirei nenyika yese every wednesday vachinzwa matambudziko hongouya vachizogara as a cabinet
tinotenda vamanhanda regai timbotora vamwe vatereri
vazhinji vari kutokomenta ipo papa hapana caught me mapy caught me ari kuti vamanhanda hanzi asi makapiwa purazi here nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yekutaurawo kwacourtney ari kutaura hanzi aiwa dai nekuvanhu vari kunonga svosve nemuromo asi vataurawo zvimwe zvakanaka vanhanda zvekuti dai makurukota ntunga vaikwanisa kuti ivo once a week vanomboenda vonoonana nevanhu vakavavhotera kana kuti fanike mamp nyanya vachidzokera kunzvimbo kwavakavhoterwa kuti vabvunzwe mubvunzo wekuti muri kuitei kunzvimbo idzodzi uyezve muri kubatsira sei
sependuke kuwe mnumzana Mapena uyavezwa avalaleli vayakhuluma lawe uke wakhuluma njalo ngodaba lokusetshenziswa kwerandi uthi ilizwe kumele lizame ukusebenzisa leyo mali ukuze kube lenqubela phambili elizweni yilupho olunye utshintsho olukhangeleleyo olokuthi okokuthi alubana luthe lwaba khona lungakuhuga mpela ungunqabutho Mapena la uthi hhayi kahle ngiphindele ekhaya ngiye bamba iqhaza labanye sivuseleli lizwe
amafemu engavuli ekhaya abantu bazimisele ukuthi ahambe ekhaya bayesebenza ekhaya ukubhalisa ama-companies kungaba lula ma umuntu kuyukuthi ufuna ukuvula ifemu yakhe kumbe ikhampani yakhe ekhaya kube lula njalo futhi kube lalokho kuthiwa ngiwasenze ne-confidence ukuthi nxa umuntu efake imali yakhe ebhanga emsomabhizinisi imali yakhe uzayithola anelise ukuthi athenge ezinye izinto okumele ukuthi azithenge ezekhampani abantu bayafisa ukuthi bahambe bayehlanyela imali yabo bavule ama-companies into ehluphayo khathesi ukuthi nxa umuntu engazabe le mali sethule 500,000 rand uyazibuza ukuthi kambe kuyini engafika ekhaya ngikwenze okungakunika imali njalo imali yami ingangeni emgodini so khonokho ukuthi ngakula confidence emabhanga ukuthi imali yebhizinesi kayisoze itholakale ngendlela yikho kwenza ukuthi abantu abaningi bengahambi ukuthi bayehlanyela imali yabo ekhaya bavule ama-businesses so yikho lokho uhulumende ka-president Emmerson Mnangagwa okumele akulungise indlela okungenza ukuthi abantu bahambe bayevula ama-business lapho kwaba kuma-business lokuthi ama-permit ama-businesses kumbe ama-licenses kungabi into enzima ukuthola i-business license nxa ufuna ukusebenzela ekhaya ukuthi mhlawumbe ufuna ukuvula i-business kube yinto elula kungathathi isikhathi
inguquko le mabhena yinguquko enzima yini kumbe inguquko nje e-basic okokuthi uhulumende kamelanga abe lobunzima ukuyiletha nxa efuna ukuvuselela ilizwe
uhulumende kakumelanga akusonto nje enzima yinto nje elula ngoba okunye kumele sikukhangele ukuthi indlela ibhanga lethu elikhulu elisebenza ngakhona e-Reserve Bank indlela elinika ngakhona abantu abakubhizinesi imali yangaphandle i-foreign currency siyabona ukuthi kule company eleka yabotakura eye oil eyiyo ephiwa imali eyangaphandle ukuthi bona bebele ukuthi beqhubeka bethenga amafutha ezimoto emazweni labo abanye kumbe abaku-construction kumbe abakwenye i-business abafuna imali yangaphandle abayitholi ngoba imali leyo iphiwa abantu abadla lezikhulu ze-ZANU-PF abayibo abenze ukuthi ilizwe libe yindlela elingakhona bese kusiba nzima ukuthi umuntu nxa ile business ekhaya efuna imali yangaphandle emabhenki akayitholi nxa esiya e-Reserve Bank imali etholwa ese-Reserve Bank kunabantu abavele bayibephiwa uhulumeni ngominister umthulisi Ncube bathi bona abantu kumele bahambe bayethenga imali yangaphandle i-RTGs lezi ezikhona isilahlekelwa ngamandla okuba nzima ukuthi abantu abakuma-business bathenge imali yangaphandle ukwenzela ukuthi amakhampani akebo aqhubekele phambili so ikho sithi thina njengoba i-trade isenza kakhulu elizwe le-South Africa nxa kungasetshenziswa irandi ngoba o-businessmen bathenga impahla zabo lapha e-South Africa kumbe imitshini abafuna isebenze ekhaya bayithenga lapha e-South Africa nxa kuthi basebenzisa amarandi kabasoze bebe lohlupho lokuzothenga mba ama-spare parts ezimoto kabusoze kube lohlupho ngoba kuyabe kuyimali ababevele belayo
mm-hmm. Siyabonga mabhena aqhubeka ubambile mavithi mboto ramtereri
aiwa ndiri kunzwa kuti tine mutereri hello caller amen kuti kola varipo here gaitende kuna mukomatinashe muripo here panhare hello ehe taurai tinzwe tiri kutaura namukomatinashe here kana kuti nakola apa
namukomatinashe
Alright. Mukomati Nashe pane zvamataura mataura imi kuti makabva kuZimbabwe muri mukomana wechidiki chaiye. Mukataura zvakare kuti pane zvamamuri kufunga imi kuti ndozvingagadzirise nyika. Takatarisa zvataurwa nemutungamiri wenyika izvi. pane zvimwe here zvamungada kuwedzera dai kunge vanga vakateerera kuti vakanzwa kuti imise vakomana vechidiki vakabva kumusha mukauya kuno mukaita zvidzidzo zvepamusoro zvavangagadzirise kuti remangwana dzimwe dzenguva kana zvinhu zvikagadzirika munogona kudzokera kumusha.
All right, maita basa. Pane nyaya yanga ichitaurwa, sorry, ndinongo kuita take back chana panyaya yanga ichitaurwa neyekuadopt rand. Inino from basic economics, economist wo zvangu by qualifications, saka ndinonzwisisa zvavari kutaura varume ava kuti tokwanisa kuadopt rand. Toita sei kana taadopt rand? Nekuti chinodiwa kuti nyika ifambire mberi haisi nyaya yekuti muri kushandisa mari ipi kana kuti muri kushandisa US kana kushandisa chii. Chinodiwa kuti nyika ifambire mberi, nyika inofanira kunge ichiproducer yotengesa zvinhu kunze zvakawanda kudarika zvainenge ichitenga iyo, so that munenge muine positive, yatinoti positive balance of payment, handizvo? Saka isusu kuti patinotangira kuZimbabwe kuti titange kuita, ndatigadzirisei nyaya yeland question. Land question is not saying kuti isusu tida kuti land idzo kuvarungu kana kuti ivavo vanhu vatema vacho, even nevarungu, wherever whoever ari kukwanisa kuwana land wacho ngaave ari munhu ari kukwanisa kuproducer something chekuti anowasara anoita subsistence farming plus surplus, so that anotengesa something pane zvaari kurima. Toita astrong agriculture, handiti taita agriculture yakasimba yekuti vanhu vave food secure, vanhu vakwanisa kuzviwanira chikafu chavo, hatichariri because nyika ikwanise kurarama kana ichiimporta everything, kutora zvinhu, kutenga zvinhu kwenyika, kutenga wheat kunze kwenyika, tingatenge matoothpick shuwa kunze kwenyika, hazviiti. Ndatigadzire nyika agriculture ive stable, vanhu vane land ipiwo vanhu vanodeserva, vanokwanisa kurima. Tine vanhu vehombo mamazimbabwens vakaenda kumaagricultural college vakadzidza kurima, vakaita na horticulture naagronomy, vanokwanisa kurima zveunyanzvi chezvo zvekuti nyika inokwanisa kuenderera mberi. Zoregerwa kupoliticize kuti munhu anopiwa land anofanira kunge akarerekera kudivi rekati rakati zvevanhu vanodeserva.
Regai ndimbokubatai muromo ipapo, mukoma Tinashe.
Imagine kuti ana stande
nare yenyu manjameno zvaya kuita ishanzwika mapapi.
Sorry,
nare yenyu hameno zvayanga yakuita mukoma Tinashe. Batai makadaro, tina kola tichimbogadzirisa nhare dzenyu. Hallo kola.
Hallo.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura nanko mukwasha mazezuru mavelasi. Vakangana vandakambotaura chacha zvikurukuru ndikati mukwasha mazezuru asingasarudze ganda.
Oh, asi munokuluma.
Wateka ndovanakirwa dhodha mavelasi.
Ndanakirwa shuwa. Munokuluma.
Ndakazofonera nevanhu vakawanda zvikanzi baba vanonziva vakati baba mataura.
Oo.
Nyika ndedu mavelasi, nyika ndedu. Kana tichikuonai muchishaina mumatv mafoni tinofara zvaka. Nyika ndedu.
Muri kupiko mukwasha?
Ngomazezuru. Ndinotara Ndebele bhati. Ndoda kutaura neshona kuti ndinzwike because headquarter ishona sterengi.
Alright, chati mu.
Anko mo.
Aiwa zvamuchaita ka.
Ndoda kutaura ikoko kumbalalume kumadhambuzi.
Zvatichaita ka anko, muchitaurai neshona mozotaura nehama yenyu mukomo.
Ndiri mwana wemunhu aigeza nemukaka. Anko mo vaigeza nemukaka. Nendima velasi ndo takangaridza nyika yedu, heritage yedu taiuraya.
Saka poitwa sei? Atikaje
masoja nemapurisa. Atikaje masoja nemapurisa. Toja ivhu. Kwakabva vana dateguru vedu, vana Taminuka, vanani, vana Tongogara, vana Joshua Nkomo. Ndisikataure naNkomo. Ndonzwa misodzi yangu ichiwira pasi.
Ah, sorry shuwa.
Vangu chacha kwangu nehondo takatarisa isusu vaidada nevhu. Vachirima. Mafetaraiza achiuya kumapurazi kuchirima. But isusu chacha tiri kurima vanhu. Hatirime lendi.
Mashoko makuru apa. Muri kupi vamukomo mukwasha?
Ngativharei tivhure misiwo. Haukati mavelasi rula kubikira vana vako sadza, murume akauya wokiya kicheni. Ukakiya kicheni haumbobika, mapoto ari mukicheni. Ukarasika makie kicheni haumbobiga. Nyika yakavhurika mabalance is very clear kuti tikagadzira hana dzedu. Hana dzedu dzatakarwira hondo tichirwira sidimbuka misoro. Ini ndakaona kamera dzangu dzichidimbuka musoro ndakatarisa kuti baba vaenda. Kodwa nhasi chachao ndikakutaurira makonda akaitika matevele ndiwaziva yese hondo. Noti iri kutaura nhasi kuti kwangu nehondo no. Hondo yedu minda yatakarwira kuti tirime, titengese, tigadzire mapoto, zvisikotilisisenza. Vana unokasika ukwekwe kwagwa handifuute makampani aya waiona nemoto uri patreni uchienda kuHarare. Handifuni kuti ari kushanda. Uchisvika ukadomba uchiona kotoni ichipenya ichigadzirwa. Ichiuya uko kwana muzaravanekwa. Ndine shamari dzangu dzekwana muzaravane vanhu ndakagara navanhu vakuru vanopfuya hwai vachirima kotoni. Kune sunflower irikugadzira mafuta kuolivini. Kune national foods chibage. Handizive kuti kukwira ndege uenda uko. Uenda uko unozva kubhodzana mabhelasi kwatiri kwano.
Ya muri ipapo vankomo saka manzwa
vari kurima vari kufuya mombe. Ndine shamari yangu akambonditi nkomo dai wauya tiende kupra kumuraga kwangu kupurazi kwouende kuona. Ndaimubayira mombe dzake dzaangatenga kusouth africa because ndine ruoko rwakanaka ipapo mavelas ipapo palendi nezvifuyo ipapo.
Ankomore
ndirakuenda kokuragiza bhuru rangu randakatenga kuti rine murungani over 600 hadzisati dzabereka dzese. Unonzwa sei mavelas kunyika kwedu hazvipo izvozvo.
Ya saka vankomo chimbumira ipapo titaure timbokubvunzai kuti manzwa zvataurwa kuti hanzi dzokai kumusha matimu neruoko rwakanaka muchadzokerera.
Inini mavelas ndakanyoresa 2005 mwana wandakabereka vana vangu vese handina mwana asina kuenda kuchikoro kwabvunza vachakufonera vanhu vati mavelas iyo ishasha iyo ukaiona anogara kunge akanyarara nyarara sounge chirema rema so asi kugeza anouraya. Ndakagadzira vana vangu vese hakuna asina kuenda kuchikoro. Nanhasi vakanogona kufonera kuti tese ndine magraduate anobuda nema A. Vana vangu ndine vana vangu vari kuHarare vamwe vacho vari kutaura kuti baba vavo ane hana yevhu hana yevhu. Inini chanzi kuti ndakanyoresa 2005 mabhiras.
Makanyoresa chii vankomo? Makanyoresa kuti mupiwe prize.
Ndakanyoresa kuti ndiwane lendi because moyo wangu ndira kurima nekupfuya kuti kana ndakusvika kuchembera kuma70s because hasati ndachembera. Ukati ndisati ndasvika 60s ndoti ndachembera. Hayi hasati ndachembera. Chine pfungwa chachaizvo kuda kurima. Ndikasvika zvikanzi munoendera tu. Ndikati kuendera tu imi makanyora pasi. Ndira kudzoka ndirime michini yangu nditeke michini yangu yekugaya chibage chemombe chikafu chemombe ndifuye wai dzangu. But ndikurwadziwa nekuti baba chacha ndikabvunza ankomo ankomo ivavo vaunavo kuti anoziva marula area.
Vankomo hanzi taurai navo.
Anoziva anoziva. Anoziva yakwazi nkomo.
Ngazalelwa kona ngakhulela kona ndisala kona lamanje
waishasha baba vangu vairima saka ganda hanza dzangu dzombotaura kuti dai mukoma wedu akapiwa lendi tainoona tainoona mavelas neni varoora mainoona mavelas mainoona vari kuramba nelendi vari kuramba neagriculture vanhu vehurumende yedu havene kuti chavarura kuripi.
Asika vankomo manza hanzi dzokai muuye kuzotora agriculture yamuri kudai.
Hayi hazvi kutaura namunangagwa. Ini ndakautaura mavelas kuita hanisoropodze munhu auraya munhu ajaimbwa ajachakati adanana nankomo adanana neni handikuzinzwa shona yangu handimbonongedza munhu kuti ane mhosva. Tese tine mhosva vanhu vezimbabwe nemoya yedu yekutadza kuti tigare zvakanaka handinongedze munhu handizive kuti ndingakaura ani. Inini ndoda lendi chete tigadzire nyika yedu. Handida kutaura kuti varungu vaidana nelendi vaidana nelendi varungu takavatarisa mongbezi vachitengesa kueu kuchiuya mamiriyoni vachidana nelendi vachitibvunza futi kuti zvamuri kuita izvi muri kuenda kupi musora muchidzinganisana dzinganisana. Urwenda kupi? Kune murungu mavhela sakati dzidzi dzakandisa basa idini. Unozva takati chi?
Akati chi chipedzesa emva mapeta ipapo mukwasha we
unazizu. Ora ikapedza mavhela ndipe vameva vanhu veZimbabwe vataure. Akati kwandiri chidzidza basa ini basa chatera. Ndaifuka kuti patakaenda kuchikoro chivhunda so achidzidza pandaishanda akati chi? Ndira kudzidzisa nezveleni. Ini ndaifuka kuti ari dzidza nemichini yati kugadzira nayo. Akati ndza kudzidzisa neleni. Sezve matora nyika muchatora ma 50 years but varungu vakasenza nyika ino zvichatora 50 years kuti vararame mari yavo isina kupera mabhengi.
Aiwa tinotenda
ava mavhilasi vangawane mapurazi kumarula ko kumarula kumangwe kwese ko kwese kuenda pasi kona vana Bloomberg vamunavo kuamerica ivapo inonzi Oppenheimer vanoziva. Maita basa mavhilasi musaregere kunifonera.
Aiwa tinofona nkomo mambotina kidzeko pana.
Hai amfuna kuma lavo pane khaya ngasiye ngithethe umhlobo ndakunwa ngelinye ilanga.
Hai siyabonga
mageza ngoca ufaka mageza ngocako usofana ongakhethiyo
kunjalo baba siyabonga.
Hai kuright mfuka nkoko
Oh, naredza Mr. Komo. Hey, dzabva dzakanganisika fi vanga vachinakidza chaizvo vambounza. Yeah, pane basa but
a full-time job.
As I think sometimes tinombodo kuti timbowana vanhu vakadai vanombonyevenutsa moyo mbichana. Nekuti vanga vari kutaura zvakawanda ntunga Mr. Komo there our caller was just talking that he has actually registered to get a farm, but he says he has no hope at the moment that he'll be able to be granted one, or at least to have access to one. Over to you.
And it's 13 minutes before the top of the hour. If you just joined in, this is Live Talk on Studio 7. And tonight we are talking about the appeal by President Emmerson Mnangagwa to Zimbabweans in the diaspora to return and be part of efforts to revive the economy. Coming back to you, Mr. Mabena, do you see enough goodwill from the government to put the country back on track?
The last few months has not demonstrated so. You would know that the ZANU-PF government has declared the working people of Zimbabwe as enemies of the state. We saw them in January when people took to the streets because of high prices. People were shot. We are seeing prices doubling again. If people take to the streets protesting against the high cost of living, we do not know what the military will do this time. Instead of addressing the issues that have been raised by the working people, we see the ZANU-PF government compensating former white commercial farmers, and we are of the view that the $53 million or so that is said to be allocated to the former white commercial farmers should actually go towards paying the teachers, the doctors, the nurses. Part of that money should be used to buy medication for the sick people in hospitals, because people go to hospital, they cannot access medication because the government is broke. So we do not see the need of prioritizing the conversation of white commercial farmers. This is only being done to restore the relationship between the Zimbabwean government and the government of Britain over the people of Zimbabwe. So there is no priority on the part of the Zimbabwean government to assist the working people and to create conditions for employment in Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you there, Mr. Mabena, and please do stay on the line.
Hello, caller.
Hello.
Makadi ko tukutora nemi murikupi?
Murutora na Shepard, ndiriku Botswana.
Oh, pa Botswana, na sita wana makola zaka wanda kubapa Botswana. Kwa kadi ku Botswana?
Ku Botswana ku raidi, zako kwa kadi kwa muriku kone basi.
Aiwa, tiri kushanda zvedu, tiri kuno taura yenyu pfungwa dzenyu.
pfungwa dzangu dzekutanga ndisisi mavelas
ya taurai tinswi
pfungwa dzangu dzekutanga ini chokutanga nda kutanga nemubvunzo vatete
taurai tinswi
mubvunzo wangu uri kuti hurumende yeZimbabwe iri kuti iri kuda maforeign vanhu vari kunze isisi madiaspora kuti tidzoke kumusha handiti vanevo here chavakamboti chavanokwanisa kutiitira kurerutsa sevanhu vavanoziva kuti akabuda munyika for a long time handiti tichi takabva kuZimbabwe for a long time handiti tikauya muno tine zvinhu zvetiinazvo tine mapropeties etinawo tine mamachines etiinawo anokwanisa kuti tikadzokera kumusha tinokwanisa kuti tindotanga mabhizinesi because right now hamungandi tindodzokera kumusha kuti ndindotanga kutsvaka basa already am here ndinotori nebasa rendinoita ndine mamachinaries tinenge tiinawo tinenge tichishandisa kumabasa etinoshanda nawo kunoka handiti ivo vari kuti tidzokai kumusha vachiti tidzokai kumusha havana here zvavakwanisa kutirerutsirawo panzira yekuti tidzoke kumusha vatikirawo here nzira kana ndichiti kuclear nzira ndiri kureva kuti vatirerutsirawo here pabhodha because hapana pendinozombodarika kubva kuno kundichidzokera kuZimbabwe ndisingavambuki nepabhodha
saka tomboti kuridziro yenyu mimi ndeyei
ndimbokubatai murume tikacherechedza ike zvinezvi vatete poga poga petinonzi isusu vanhu vari kunze kwenyika ngavadzoke vauye vazotanga business handingabvi kuno kundosiya mishinari ndinayo kunoku ndondotanga business kuZimbabwe ndofanira kutakurawo mishinari ndinayo kuno ndoenda nayo kuZimbabwe ndondotanga business handiti kana ivo pabhodha ike zvinezvi uchindovambuka uine even motikari chayo chaiyo kuti udzokere nayo iri kunzi inofanira kubhadhara nemaus dollar handiti toti kana even mashinari yetinenge tiinayo havakwanisi kuti vati tigaritakure tidzoke nazvo moita free duty kana kuti mokwanisa kuti handizivi ipapo ndichitaura kuti kukiraya nzira ndiri kureva kuti deno vanga vari vanhu vanga vane chido chokuti vana veZimbabwe vadzoke vazotanga mabhizinesi zvisinei nokuti zvinhu hazvisati zvanyatsokumira zvakanaka muZimbabwe ngavarerutse nzira yetinofamba nayo nokuti tinodarika nepamabhodha vanototichaja kuratidza kuti havasi kutotida kuti tidzokere kumusha ndeva vasingachaji nokuti kana ndine mishinari yendiinayo handiti ndichisvika nayo pabhodha chitanga kubvunza nzi okay mishinari yako inokosta mari yakadii wachajwa juti saka ndichandotanga bhizinesi racho nei imi muchitonditorera mari endeuchitotanga kuinvesta nayo kumusha
ndombokubatai muromo ipapo kuti
vachiramba mari yavo inoshanda muZimbabwe yavo yemuZimbabwe maratda sevo vai vachimaramba
ehe saka imimi chitipeiwo zvinhu zviviri zvamungati dai manga muchikwanisa kuwana mukana wekutaura neiyo hurumende mungada kuti zvigadziriswe musati mafunga kana kutomboti mutore zviri kutaurwa izvi
chinhu chokutanga kana dei ndandakwanisa kuti ndisangane nehurumende papoindi yavo yavari kutaura they are right zvakanaka zvikuru noendesi tinotoda kuti dzokere kumusha ngavagadzirisei mitemo yavo pavana veZimbabwe vanodzokera kumusha ndochinhu chokutanga ndichitaura navo kuti ngavarerutsei kwete kutiomesana nokuti ke zvinezvi moona sisi ndakabva kumusha izvi zvini ndine moto yanga yanga iri kumusha ndichivambuka ndakavambuka nayo ndikabhadhara nemaRTDS handiti but zvakandishamisa ndarako kuchinzi kuwedzera mazuva emota yainogara kuZimbabwe kwachiko tichibhadhara neforeign currency maus dollar kwete kuti mapula ndinerakutimapula itwasaamachibetaondashandisa mapula kwaitoda maus dollar asi ivo vari kutonda maus dollar asi vanoti vane makari ndiri kushanda munyika yeRTDS why
nechekupedzisira manje nhare ndofunga dzinenge dzadonha ntunga apo tiri kunzwa mukola wedu ari kuti ari kubhotswana but heis saying that yes the call is good all well and good but there needs to be policies in place to make sure that when people return from the diaspora he is very concerned that if he were to go back he has machinery that he wants to start a business so he would like that machinery to be imported into Zimbabwe for free but or minimal or be paid in RTGS dollars
Indeed kunjalo ngiphenduke kuwe mnumzana Mabena isiqebe uhlelo ukhona ecingweni Mabena unfortunately we have lost Mr. Mabena there but I think we still have Tinashe Nyatsoga
yeah you can talk to Tinashe
goma Tinashe mochiri parunare
ndiripo parunare ndiri kunzwa ndiri kuteerera hangu zviri kutaurwa nevanhu zvakanaka chaizvo vanhu vese muri kuona munhu wese ari kutaura ari kuratidza kuti ari positive nekuda kudzokera kumusha asi trust chaiyo yekuti hurumende yedu inevesa inobata vanhu zvakanaka ndo iri kuleka because isusu hatikwanise kuti tingapromiswe kunzi vanhu vari kudiaspora chiuyai toexpecta kuti chaitwa zvakanaka but ivo vari kutaudza vakanaka zvakanaka vanhu vari kumusha ikoko vagara variko the majority yevanhu variko kudhara saka zvakafanana nemunhu ari kuredza hove kana achiiraura hove akaibata akungoikandwa maachaipe mawems ekuti irambe ichidya nekuti aibata kudhara saka isusu tiri kuti zvazvitaurwa nevanhu vese izvozvo I think ndoma mapoints andandakanyorawo pasi ekuti kana kuri kunzi vanhu vaakudzoka orit ndati ti zvinhu zvaakufamba munyika ngatichiti vanhu kana vaakudzokawo voitirwa mafree jude ezvinhu zvavo I think mutemo wakaomboripo handisi kuziva izvozvo ekuti kana waakudzoka mareturning residence chichichichichi but wailimita zvinhu kuti one mota one chichichichichi handidi but zvinhu zvakanaka izvozvo zvokuti kana vaa kuti vanhu ndavachidzoka vanhu vanodzoka vacho vachisvikira pai vanhu vanosvikira land ini nyaya yangu iri kunyaya yeland kunyanya nemamins of production ngavape vanhu both kuno kumadiaspora inai agricultural research ndikuita research yakakura yekuti yechikafu yefood production yekuti tikauya kuzimbabwe kuya tikanopinda kuna naicrisat nekuna sedic kuya we can have some scientific research yatinokwanisa kubatsira neknowledge chaiyo kupinzawo kuisa knowledge but unonopiwa mari yekurarama kwacho because unosvika ikoko kobwapiwa 500 bond and isingauye futi yegovernment yacho and so they must make sure kuti vagadzirisa mitemo because vese tingataure zvedu ivo vanotozvishuwirawo but kana pasina mutemo uri kurespectwa uri kuremekedzwa munyika hapana chinhu chinobatsirika ndapaitwe mutemo chaivo kuti constitution ndoyaakutonga munyika handiti whether there's political legitimacy or what but let there be rule of law in the country ndopatofanira kutaa ipapapo zvinhu zvese zvatiri kutaura nezvazvo zvinobva zvaita then another thing let demilitarize my institutions and depoliticize them because for as long as we've got political institutions everywhere hakuna kwatiri kuenda let the country be run according to the constitution uyezve mainstitutions ndaaranwe on merit not kuti unotora brigadier general akaretire kuarmy momuti dhiya haakurana ministry of agriculture chaanoziva kuagriculture chii motora brigadia momuti dhiya haakurana ZBC chaanoziva kumedia chii handii political expedience at the expense of the people ndo chinhu chiri kuaya zimbabwe saka vamunangagwa kana vachizonzwa message ndavanzoti chinhu chiri kudiwa nevanhu chekutanga kugadzirisa mutemo kana vagadzirisa mutemo they will see even my investors anotanga kuuya zvese zvekarenti zvatiri kutaura zvemamaina but chinhu chakakosha chiri kudiwa muzimbabwe inyaya yerule of law
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai mukomati nashenya tsoka kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Ndokutendai sisimafe nekudu nditembawo kuti ndingakokupawo pfungwa dzangu.
Aiwa, ndimi mechidiki garai muchidzoka muchirongwa. Thank you so much. Ntunga, maybe we can just read what our people on Facebook, all our followers are saying. They see first Mofa. Kuti keep up the good work, Studio 7 pa VOA Shona. Fraser Chicks Nathan ari kubva tipa namba dzake anzi komi last maposa ari kunagirwa nankomo hama yedu mukwasha wemazezuru anga ari pano pachirongwa Liberty Nyanongo anga ari kuti ndifonerei takona I Courtney Memping Courtney ari kuti vankomo vanakidza Patricia Sibanda vankomo hanzi kuseri vankomo vanenge vabata vanhu vakawanda Imanyo Nyakonda ari kuti chaora chinhu ichi Ntunga
Saka vankomo vaenda nenyika.
Aiwa, vankomo vaenda nenyika. Kwavasvika hamene vakatsuka.
And this is the Diaspora Forum. The diasporans have spoken. I'm sure somebody from the government was listening. They will be passing the message to the president. On whether people in the diaspora are really willing to come back with the status quo as it is. That's it from us here at Studio 7 tonight. I'm Tunga Milinkoma.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying see you tomorrow on the Women's Forum. Bye-bye.